Nepamusana pekusagadzikana kuri mbato iri, Politburo yeZanu PF yakapa masimba vakafanwa kubata chinzvimbo chemurongi wemisangano vaPatrick Chinamasa, masimba ekuranga vose vari kukonzera mhirizhonga nekuita misikanzwa mubato iri. VaChinamasa vakapiwa simba iri nezuro mushure mokunge vakumbira simba nekuona kuwanda kwaita dambudziko iri mubato ravo. VaChinamasa vanoti mhirizhonga nemisikanzwa zvinosvibisa chimiro pamwe nekuti veruzhinji vashaye chivimbo nebato, nekudaro zvakakosha kuti vanokonzeresa mhirizhonga varangwe nechimbi chimbi, kunyange hazvo bumbiro rebato iri riine gwara rinotora nguva yakareba. Asi VaChinamasa vati vese vanenge vasina kufara nemitongo yavo vanoramba vaine mikana wekupikisa mitongo yavo kudare repolitbro.
So I did ask for a mandate to Eskomisari department to take action, because the action to acts of indiscipline must be prompt and not through the long-winded way of disciplinary proceedings which may take years. People want to see that an act of indiscipline has been dealt with. So I've asked for a mandate to, and we will refine it as we go along, subject, of course, to the fact that if any measure that I take to instill and restore discipline within the party, any affected person must have the right to appeal to the Politburo through the structures, starting with the DCC.
Saka ndakakumbira simba kuti sekomisareti tirange vanhu nechimbi chimbi, nekuti vanhu vanoda kuona nevanenge vatadza vachirangwa ipapo ipapo, kwete kushandisa nzira dzinotora gore kana kudarika. Saka takapiwa simba iroro. Vanenge vasina kugutsikana vanokwanisa kupikisa zvirango zvavo kutangira kuDCC zvichikwira.
VaChinamasa vati nyaya yemhirizhonga iri kunyanya kutaurwa nezvayo ndeyekwaMutare, uko dzimwe nengo dzebato iri dzakaburitsirana pfuti pamusangano weProvincial Coordinating Committee. Vati vachaongorora nyaya iyi kana mapurisa apedza kuita basa ravo. Mhirizhonga yakatekeshera mubato iri mumatunhu akaita seMidlands, Matabeleland North, Mashonaland West neHarare. MuHarare, sachigaro wedunhu iri vaGoodwills Masimirembwa vakatemwa necheya nemutevedzeri wavo vaGodwin Gomwe, uye nyaya iyi yave kumatare edzimhosva. KuBulawayo, nhengo dzeZanu PF dzakaburitsirana pfuti svondo yapfuura dzichipomerana mhosva yekuparadza bato iri. Musangano wePolitburo wakakurudzira nhengo dzebato iri kuti dzibatane, VaChinamasa vachiti kuronga kwavari kuita musangano nekuumba masel kwabudirira, uye pave nemasewo anodarika zviuru makumi manomwe nemapfumbamwe nenhengo mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru. Vanoziva zviri kuitika vanoti muZanu PF maita zvikwata zviviri zviri kurwira masimba. Chimwe chikwata chinonzi chiri kutsigira mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa, chimwe chichitsigira mutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga. Vamwe vakuru vakuru muZanu PF vanonzi havasi kufara kuti vaMunangagwa, avo vakasarudzwa paExtraordinary Congress yakaitwa muna zvita 2017, havana kudaidzira Congress muna 2019 sezvinodiwa nebumbiro reZanu PF, sezvo nguva yavaRobert Mugabe yaifanirwa kupera muna 2019 mushure mekusarudzwa kwavakaitwa paCongress yemuna 2014. Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinotiwo kusaitwa kweCongress yeZanu PF muna 2019 kunosiya vaMunangagwa vari mutungamiri weZanu PF zvisiri pamutemo webato, izvo zvisiri kufadza vakawanda mubato iri. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vati danho ratorwa neZanu PF rinoratidza kuti bato iri rine chido chekupedza mhirizhonga. Asi vati VaChinamasa vanoda rutsigiro rwakasimba kubva kumutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa nevamwe vakuru vakuru mubato iri.
Ndanga ndiri kuona kuti zvinogona kuzovaremera, asi dai kuri kunzi mutungamiri wemusangano weZanu PF akwanisa kusarudza munhu anokwanisa kuita izvi zvose akangomirira izvozvo, ndinoona kuti VaChinamasa vanenge vawandirwa maoko avo kuti vabate mabasa iwayo. Asi zvisinei, ndinovimba kuti musangano weZanu PF uchaedza kuti zvoni VaChinamasa vashande nevamwe, asi dai ranga riri donzo rakanaka kuti pangotsvagwa political komiza anongotanga kushanda nenyaya idzodzi.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti havaoni sekuti dambudziko iri ringapera pari zvino, sezvo rakatanga kare.
Mucharangarira vamugabe mushakabu vachitaura ivo kuti vane madigiri emhirizhonga. Endi kana muona mutungamiriri urikutaura kuti ndine madigiri emhirizhonga, zvoreva kuti uri kutungamirira nyaya dzekumhirizhonga. Saka ZANU-PF kana tichiona izvi kurumwa nechokuchera. Zvavari kuita zvava kuzama kurwisana netsika yavo.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe, avo vanoti hapana achakwanisa kupedza mhirizhonga mubato iri.
Saka mhirizhonga iyi indhari yabikwa, zvino yasvika pakudhaka. Ndhari inobikwa mazuva manomwe. Ndiyo ndhari yevhaiorenzi yakabva kubva 1980 kusvikira nhasi. Tasvika pamabvisirwo akaitwa Mugabe aiva noundhari, futi kuya kwaita Munangagwa kunoundhari. Saka mubato mavo hakuna uchakwanisa kuti heti chipani chigoita tsika yakati, nokuti vaibesanwa roga roga.
VaMunangagwa vakapinzwa pachigaro chavanacho muZANU-PF nemauto ayo akabvisa vamugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mushure mekunge vachiwenga vashandisa masimba avo apo vaive mukuru wemauto mukupidigura hurumende yavamugabe mushure mekunge vamugabe mbune vadzinga vamunangagwa semutevedzeri wemutungamiriri webato uye semutevedzeri wemutungamiriri wenyika. VaZembe vati zviri kuvana veZimbabwe kusarudza vatungamiri vasina mhirizhonga musarudzo dza2023, asi vakati kuti zviitike sarudzo dzacho dzinofanira kuongororwa nemasangano akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.